A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, January 8th, 2016. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Kip Stube.
And tonight on Live Talk, we are talking about cross-border trade and the issue of rebate that was revised by Finance Minister Patrick Chinamasa.
To join the discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930-13860 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8:30 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voindebele.com.
Once again, thanks for joining us, and you are listening to Studio 7 Live Talk. And tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the issue of paying duty at the country's borders, and of course, the effect, the recent changes by the Minister of Finance, Mr. Patrick Chinamasa, the changes that he made. We want to see the impact, if any, they are having on cross-border traders, Gibbs.
And of course, the Minister of Finance has actually reduced the traveler's rebate from $300 to $200 per calendar month. An automated system for tracking the rebate has been introduced starting from the 1st of January 2016. It is proposed that consignments transported on behalf of the third parties be cleared under commercial importations as opposed to private importations.
And of course, we also understand the minister has banned the importation of second-hand goods. So we want to discuss about the impact these changes are having on cross-border traders and the economy in general. Wongu, hamawadiwa, tlauti tingeti chitarisa, nezvakaitwa negurukota, renona nezvehupfumi vaPatrick Chinamasa, zvekudzikisa mari nenge ichinzi vanhu vatange kubhadhara mutero, kubva pa300 kusvika pa$200. Toda kunzwa kuti izvi zvingakanganisa sei vanhu vanorarama nekutengesa zvinhu, uye kuti zvingabatsirawo sei vemabhizimisi vemunyika, Gibbs.
Yeah, kunjalo ke Blessing. Lichona njani zuruka ndaba lapetikona kona ngapo ke ngamakaya, tina ngapa isa pila sibili o makama. Ye, lamtanje ke stokla ngakonoko kwenzwe umpatinta mbozi mali, umumzana Patrick Chinamasa. Oteke loko okutwa iripet, so ngani, so kuyeshisiwe ngani. Kulo kuti ubele $200, okumeti uyangena nje impahla zakho cha umoya sokuthiwa ke sokumele kube yi-200 sokathi kuyi $300. So siyabona ke abaningi bathi lokhu kungani kuzabalimaza. Kuzobuya ke nxa umuntu elethe impahla esebenzisa omalayija, kungani omalayija labana sebe bekhangelwa kuthiwa impahla ozithweleyo sokumele zikliwe engazani kukliwa i-truck inkalakata andawo zamagonyeti lana zulu yiwo angazani nxa sokubuya khonapho ke sokuthiwa wena odriver umalayija kuyamele ube njengalowo odriver loko kuthiwa i-commercial vehicle. Siyabona njalo ke ukuthi kusanda ukuthi kunqunywa umthetho okuthi ke kungabiswa inhlanzi, kungabiswa impuphu, kungabiswa ichukela, i-powdered milk, ama-yogurt, i-cheese, lamaqanda, koko okuningi akusamelanga kubiswe khona ngapha eZimbabwe. Sokwabhanwa ke minister, yeah, kunjalo ke Blessing.
Yes, Gibbs, I think we have our first guest, that is Mr. Denford Mutashu, President, Confederation of Zimbabwe Retailers. Mr. Mutashu, good evening.
Good evening, and thank you for inviting me to the program.
Thank you so much for joining us. Gibbs, you can start the ball rolling.
Yes, I guess we have got Mr. Denzel Dube as well. Mm-hmm. He's a Zimbabwean living in South Africa. Mr. Dube, welcome to the program.
Thank you, sir. Good evening.
Good evening, sir. So let's start with you, Mr. Mutashu. What do you think about the new rebate system?
I think the new rebate system is in line with the Zimbabwe agenda for sustainable social economic transformation, that is MASIT, where the government is trying to introduce measures that will boost capacity in the local industry in order to meet local demand and, of course, be able at the end of the day to also supply to other parts of the Southern African region.
Mm-hmm. So for retailers like you, it's good news.
Well, what we are looking at here is basically looking at it from the national perspective, because, yes, retailers might benefit here and there. But if you look at it closely, the idea is to try and harness revenue into the government coffers. Of course, we're trying to limit the amount of goods that are imported at the same time to work on the ever-growing import-export disparity to ensure that we do not become the net importer of goods and services, especially those goods that we can be able to produce or channel out from the local industry.
Thank you so much, Mr. Mtashu. Do stay on the line, and thanks for clarifying that position. Let's go to Mr. Denzel Dube. Mr. Dube, what impact is this new regime having on you? I know you send goods to Zimbabwe.
Yes, sir. This new regime is going to have a very big impact on our side as we are living in South Africa. You know, if you compare a Zimbabwean, a United States dollar and a rand, we people living in South Africa, we cannot afford to use dollar as a currency. So therefore, it has got a very big impact. If I look at it, the drop of that $300 to $200, it's a very big, it's a massive drop.
Ye masikhangeleke baba Dube, siyakwazi ukuthi impahla zenu zijala ukuhambisa umalayija. So nxa ukuthi impahla yakho ingathola umalayija, so kumele ukuthi kliwe ungazani ukukliwa igonyeti. So kutsho ukuthi labo malayija phela bangazani bazakantshwa sibile kuzwayo lapha. So wena ukubona njani khonokho?
Dube, lokho vele sokubulela ibhizinisi lawo malayija, ngoba iningi labantu base eMathebeleland, ngikhuluma ngeMathebeleland, bangomalayija vele baphila ngakho ukulayija. And manje mazokusehliswa leni i-price from $300 to $200, and then futhi bathi kufanele i-declare as a commercial. Ngibona ngathi ngempela abantu sizolimala kakhulu, ngoba thina kahle kahle vele siphila nje nge-South Africa, yikho lapho esiphila khona.
Kodwa akusoze kwenza abantu begcine besmugla izinto khonapho, akuyikhonapho nje
vele. Lokho ke sokuzobangela ukuthi kube nezinye izinto ezingahambi ngendlela. Kanti ngalesi sikhathi ngibona ngathi i-government ibisinqobile, bekungasele impahla ezingena ziyeqa ibhoda, bezingena zonke direct lapho impahla.
Mm-hmm. So according to Mr. Dube, this may promote a lot of smuggling by people, yeah.
I think we are now being joined by Mr. Augustine Tawanda, the Secretary General of the Zimbabwe Cross Borders Association. Mr. Tawanda, good evening. Mr. Tawanda?
Yeah, hello?
Hey, Murisei. Right. Mugatudzo, vatawanda kuti kuchinjwa kwaitwa zvinhu panyaya yejuti navachinamasa, kuri kukanganisa zvakadii, kana kuti kuri kukubatsiraiwo sei imise vanhu vanorarama nekutengesa zvinhu?
Wakaita holiday rebate kubva pa$300 ichienda pa$200 kwaita kuti kuofisi kwedu kunge kuine maclaims nemareports akati wandei evanhu vari kunetseka. But isisu samatrader tine zvatakara tichitokurukura pamusoro pacho.
Saka vari kuti kudii vanhu vatanga vakuzvinzwisisa here kubvira zvazvatanga musi wa ndira 1 kana kuti zvichiri kunetsa kunzwisisa zviri kufamba sei?
ndinganyopula kuti tibatsire vanhu nemi kuti muzive rungano zvemarebate nyaya yekupiwa mukana kuti matrade asevise eholiday rebate pachinambo cheetraders rebate zvine rungano kwakati rebei rungano kwandingada kuti muzive nezvekuti basically kufamba pabhodha papakagadzirwa big business and big business inosevenzisa mabill of services. The next level yanga yagadzira aholiday maker, a rich person ane zvinhu zvake. Panga pasina middle of the road mechanism. Iyo basic deformity yatiisisewo association yatatichiziva. Kama cross border muya 2000 takaita chichemo chekuti pange paine a middle of the road. Kukomesa mu-2000 vakabva vatoita inonzi simplified trade regime. Muna 2000 takazvikwanisa kuimplimenta simplified trade regime muna 2010 in this country. 10 years kuti paite a middle of the road. Muna 2012 middle of the road yakashaiwa funding. Saka tiri kutaura izvi tiri kuti holiday rebate hainei nechekuita natrader rebate iyo position in some total yezimbabwe cross border traders association. Why are we saying that? EAC simplified trade regime iri kushanda nekuti munhu anogona kutopinda negood dzake zvakanaka pasina mhirizhongo. But isu yekusevenzisa holiday rebate for trading iyatunge zvatigadzirikei nekuita middle of the road. Mapresentation iyayo tinoti takati vaudza vachinyamasha ndichitoda middle of the road ndinovande holiday rebate.
Aiwa, tinotenda zvikuru nekujekesa ikoko vatawanda. Rambai zvenyu muri parunare. Gibbs, une muteereri?
Yes, ndo munumuzana ke uNqobani oseZambia. Baba Nqobani, unjani? Hai, mpilile kakhulu. Kunjani kwanapa eZambia?
Kuyatisa, kuyanesa kwezinye zindawo, kwezinye hayi.
Ye, ngicela usondele efonini yakho, uyisondeze kancane, uyikhiphela kuspeakerphone. Nxa kuspeakerphone.
Okay,
yes, on the telephone lesibili. So ungathini ngakhona okukhulunywa osokwenziwe nguhulumende ukuthi repeat siyehlisiwe?
Uhulumende weZimbabwe ngelaseyase ngendlela esingakuyeka ngayo ukuthi sekunguhulumende osephendukele abantu bakhe ngoba usezama ukulungisa iphutha lakhe ngokuphendukela abantu bakhe. Kuyafana nje lenje ezimzwane yayo ngoba iqiniso elikhona ukuthi abantu abanamali ezimbabwe uhulumende akanamali, kodwa lokhu akanamali ngenxa yephutha lakhe ngoba wenza izinto zokuthi kungabi lama-industry. Ama-industry yiwo kuphela angavusa uhulumende, hhayi abantu laba asebajikela bona bevele bengalalutho. Uma manje bakhuphela ama-fine abantu bemsova obvious abasayazi into abayisebenzelayo ngoba uphuma usuyendleleni wena uyenze i-$100 ngelanga but possible zo-$2,300 every day kutho ukuthi akusasiza ukuthi ube khona endleleni. Right, abantu abalakudlela izweni bakethi basenga lokho okuncane abakusenga ngaswanje usephinde ngena yethi ufuna imali yonke benzeni abantu.
So akuphendule khonapho po abantu kumele benzeni baba Nqobani?
Hayi, kumele bafunde ngesifundo sokuthi la abasela hulumende fanele bahlanganise amakhanda babona into bezana uhulumende sebaphendukele vele ulungisa iphutha lakhe ngokudla abantu abakhe. Akuna kunye abantu beke kufanele bahlanganise amakhanda babona into bezana ngoba uhulumende hhayi umuntu aseyenza izima le bantu.
Kodwa ubona ngizala abantu bengenzana ngakhonokho?
Hayi, abantu beZimbabwe nje ngendlela engibona sebengakhona sebaba yikhapesi nje abangavuma zonke, omunye ukhala komunye, omunye ukhala komunye. Kodwa ngicabanga ngendlela sebebaphusha ngakhona manje kuloze kufike kuthina abantu kube khona abakwenzayo. Bona sebejwayele nje abantu beZimbabwe kwenza into eyifunayo kula nto abayenzayo, kodwa ngalesi sikhathi ngendlela abenza ngayo bazaze bafike kuthina kusekho ngendlela kumele kwenzeke okunye.
Ye, umbuzo wami okugcina ukuthi ama-rebate lawa akasoze enza abantu ukuthi beyeqise izinto kumabhoda khonapho.
obviously yikho kuyakwenzeka angithi futhi abalandaba lakho kono ukuba bathembe ukuthi bazobalandela edangeni ngapho bababambe bawathathele lezo mpahla baphinde bazisebenzela phambeni bakhampeni ngaze bayinika abantu emarabini
hayi-ke siyabonga kakhulu mnumzana ngobani ungadinwa lakusasa baba
Okay,
yes, but cool. So according to Mr. Ngobani Manchinga, he says what the government is doing is that it is now turning against its own people. You know, it's like a chicken eating its own eggs, you know. So he says this is not good enough, but Zimbabweans have been pushed too far now, and he believes that they may react to some of those things, but it doesn't say exactly how they're going to do that. So he says people should put their heads together, you know, and try to map up a way forward, you know.
Let's go to Mr. Mutashu. Vamutashu tombodzoka kwamuri tichiti konyaye kuti musapinde hembe kana kuti dzatingati mazichke aya muri kutambirawo sei danho iro nezvimwe zvikafu.
Maonero andinoita ndekuti chinhu chakanaka kunyange dai zvazvo munguva pfupi tikatarisa toti isusu vanhu vari kuwana kurarama kubudikidza nekutengesa zvinhu zvakafanana nehembe dzakambopfekwa asi tiri kuti isusu shuwa senyika tingabve here tati isusu ndo yatova indastri yatavaka iyoyo taakutoti isusu munguva inotevera yakareba vanhu ngavachirarama nekunotenga mbatya dzakambopfekwa kuti isusu tinge tichichengetedzana pachedu uye tichivaka indastri yedu uyezve tichiwana zvekutengesa zvisingazoperi mangwana ngativakei indastri yedu zvinova zvinhu zvatiri kukurudzira isisu sevezvitoro kuti kana tikange tichiona zvinhu zvinogadzirwa muno tinorima donje tinorima zvinhu zvakasiyana siyana zvinogadzirisa mbatya tinorimawo zvinhu zvakasiyana siyana zvinogadzirisa zvinhu zvakafanana nenzimbe inogadzirisa shuga chibage chinogadzira masiriyal saka kana tikati isisu taakuita ribeti kuitira kuti tinge isisu tichidziviridza kuti vanhu vasangorarame nekunotora zvinhu vachiuya vachingotoita muno muzimbabwe tinopedzisira isisu tatova supamaketi ikonomi hazvisizvo zvatiri kuda izvozvo tiri kukurudzira uyezve mukatarisa pakaanaunza navachina masa vachiburisa national budget yavo iyoyo gobodza ya2015 vakanyatsotaura ivovo pachena vakati vakaita yatingati consultation uye tinobvumirana nazvo nekuti tose tose takatoungana tisati pasati paanaunza vachitibvunza kubudikidza naivomaindastri anei kuti zvinhu zvatingaite sehurumende kutibatsirei kuti indastri itangezve kuburisa chiuti indastri ienderere mberi ichigadzira zvinhu zvinotengeswa muno muzimbabwe zvinhu zvemuno muzimbabwe kunyika dzakasiyana siyana tienda kunana south africa kune bai south africa kuamerica uko kune inonzi bai america munowo tine inonzi bai zimbabwe tiri kuda kuti isusu tinge tiine zvinhu zvinogadzirwa naivo vana vezimbabwe iye ari kunohodha bhero toda kuti isusu ainde anogadzira hembe dzacho iye ndo yatiri kuti isusu vale edition yedenetisation agadzire hembe ozoendesa kunewe chitoro kwanonge ava kuna ani edgar kana aniani vezvitoro votengesa zvinhu zvinogadzirwa nevana vemuno muzimbabwe
Tinotenda zvikuru rambai zvenyu muri parunare. For those of you who are just joining us, good evening. This is Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about the issue of the revision of the rebate at the country's borders. And of course, there are some who are saying this is going to have a negative impact on cross-border traders and those who survive on vending. But others are saying it is actually good because that protectionist policy will help local industries that are facing unfair a competition from clothes that are second-hand clothes, rather, that are being imported, and also food imported from other countries. Tinemwe muteereri ari kuBotswana. Vamusariwa, makadi.
Tiripo, makadi, inkomo blessing.
Aiwa, ndiri nani. Nyaya iri mudariro mainzwa. Munoonawo sei?
Aiwa, ndinotenda. Ndichida kutaurawo nababa chimutashu wabuda apo manje manje.
Vanonzi vamutashu. Taurai zvenyu navo.
Vamutashu. Vanotaura zvakanaka sei, but imba haiputswi kuti murenovhete imba pasina imwe. Munotoita sokuti munoputsa mudhuri wemukati muchivaka wekuzhe. kuitira kuti pakange pane problemu munokwanisa kuwana pokuwanda. Zimbabwe iri panguva yakaoma vamutashu kuda vanotaura nekuguta. Tiri panguva yakaoma hama dzangu, dena tainzwisisa tairega kuda kuita sokuti tiri kuda kumbunyikidza vanhu sokuti takuprepara kuti tava kuenda vanhu vakufa kana kuita sei. Chokwadi chakanaka ndechekuti muZimbabwe hamuna kana mabasa, hamuna kana any capital yaungatanga nayo kuita zvavari kutaura kuti you actually a Zimbabwean can start on his own business or to set up his own company. Hapana muZimbabwe anokwanisa kuita that thing with the currency which we are using muZimbabwe inova a US dollar. Ivo vachimutasho varegere kutanga vati government ngaikwanise kutanga kugadzirisa mari yayo inova a local currency. Inotiita kuti isusu tinge tichirerukirwa nezvinhu totanga mabusiness from our own currency. Because already ka vachimutasho vari kutaura
vamutasho
is not ours. Inorema kuti uibate. Iye zvinezvi look at it around us. The neighboring countries which are around us, their currency has fallen because of the use of US dollar muZimbabwe. Of which iye zvinezvi kuti uite gather up only $100, you need to have something like 2,000 rands. Or something like 1,000 something of pullers. And those monies of pullers, it's very hard for one to collect them and have them in a solid amount. You could attack either whether it's a clothing industry in Zimbabwe or kubika haungana mafed kuku in Zimbabwe.
Regandit vamutashu vambopindura. Vamutashu imbopindura ya zvirikutaurwa nemuteereri.
Ataura zvake zvakanaka asi chandinobvumirana naye ndechekuti ari kutaura ari kuBotswana, haasi kutaura ari muno muZimbabwe. Isu takaita sarudzo yekuti zvinhu zviome zvinake, hatina kwatinoenda. Panofanira kuwana vanosara vana veZimbabwe vachivaka nyika iyi. Zvino tese tikati dzamu tikatiza tikaenda kunze kwenyika, ndiani avachazovaka nyika yacho yavanoda kuti tozodzoka tozouya ichisu tozogara munyika ino yeZimbabwe? Ndo chekutanga. Chinhu chechipiri chandinoda kutaura ndechekuti kudonha kwemakarenzi, kwevhalu yemakarenzi zvedzimwe nyika dzavari kutaura hakuna kusenzereswa nekuti Zimbabwe yaakushandisa US dollar. Zimbabwe iri kushandisa makarenzi ese anosanganisa Botswana pfula, South African rand, Australian dollar, Chinese yuan, US dollar iroro. Hazvisi zvo zvakonzereswa. Kune mitemo inoanaunzwa kubudikidza nethe federal government kuAmerica ikoko inokonzeresa kusanganisira nekudonha kwakaita mitengo yezvicherwa nemamwe makomoditi akasiyana-siyana. Ndiko kwakazoita kuti nyika zhinji dzinorarama nekushengesa zvicherwa izvozvo zviomerwe makarejesi adzo azodonha. Otherwise mukatarisa kuuye kwakaita US dollar muno muZimbabwe, chinhu chakanga chakatonaka munorandarira kuti 2007-2008 zvinhu zvakanga zvasvika pakaomarara. Government ikati state asei ndokuchiti ngatichishandisai mamwe debasket of currency dzinosvika 9 kuti vanhu varerukirwe nekunge vachitransact. Iye zvinezvi mukatarisa tiri kuita mudishi nemheremhere neveindastry nemamwe mapoka akasiyana-siyana kuti tigare pasi tiriduse cost of doing business muZimbabwe. Zvinova tekuzvaazvichiita kuti investment inge ichiita flight ichienda kune dzimwe nyika. Saka zvimwe zvezvinhu izvozvo zvatigara pasi isu sevana veZimbabwe tikitiraike nyika yedu, hatina mumwe watinochemera kuti veriwe yai mutivakirewo nyika iyi. Isu toga tii tinofanira kuvata nyika yeZimbabwe. Mukatarisa cooking oil takukwanisa kunge tichigadzira cooking oil rino muZimbabwe kubudikidza nekunge tadziviridza kuti cooking oil isatire muZimbabwe. Iye zvinhu mukatarisa tatinogadzira isusu 7.5 million liters. That was produced at the end of the day, of 7 million liters of cooking oil. Zvinova zvinhu zvatingatenga isibulatatiriseso uye zvinezvi tiri kutarisa nenyaya yemaspecial economic zone, tiri kutarisa isusu nediamond cutting and polishing, tiri kutarisa isusu nyaya yepercentile tranquility. Yandinotarisa nini seZimbabwe comparative advantage inovafanira kuita iite kuti ivo vari kunzoko ngavadzoke vauye munoZimbabwe tivake nyika tose pamwe chete sehurumende yacho muno.
Vamusare vamuchidimbo.
Ndatenda. Handidi kuita muchidimbu because vataurisa kaivo. Ndoda kuti ndiite muurefu. Mr. Chimutashu, call on all the ambassadors of Zimbabwe in every country
either neighboring country or far away country. Tinodzoka navo kana ma ambassadors vadzoka nesu tinodzoka. Why? Simply because my borders emuri kutoita kuti muri kucalculate whatever you are calculating on your offices. Zviri kureva kuti muri kuziva kuti kune vanhu venyu vari kufamba vachiita business kuma countries akasiyana siyana. So kana mukati dzokai tivake nyika tose, saka kureva kuti imi muri kubvisa mutemo we cross borders association, makumubvisa nokuti hausevenzi nokuti hapana vanhu vanenge vachidarika vachienda outside of the borders. Number two, muri kuti imi munoda kuti mafuta agadzirwe kana chii, gadzirisai ma weather conditions aya nokuti mbeuswa dzose dzamakapa mafarmers muchiti vange vachirima. I should think there is even no even none of the plants are even growing kuti mune ne industry ya mafuta kana ye beans kana ye chii, gadzirisai ma weather conditions.
Gatiti
inoto control drought
vatawanda chimbopinda itinzi
kwachinikati china kana control izvi
vatawanda
muri kuona izvi zvichitogadzira ma drought irrigation kutevera program kutidziri zvekuonerwa kwevanhu nekuda kwedrought yaitika.
All right, vamusareva tinotenda. Regai tina vatawanda navadhube vari parunhare. Tinoda kuti vange vachitaura zvakare. Kana kuti Gibbs omboenda kuna vadhube mukubvisa tadzi kwakuna tavanda.
Dube nxasikangele kunapo eSouth Africa abantu abanenge abe Zimbabwe bathengani abakuhambise kaya.
Babu Dube abantu base Zimbabwe bathenga konke ngathi from grocery up to furniture the bayathenga yonke lento ihanjise ekhaya. Kodwa ke yabona lo ubaba oqeda ukukhuluma manje seBotswana ukhuluma iqiniso ngoba izinto ezenzakala la eSouth Africa nezenzakala eBotswana abantu behlanganisa izinto zabo bethenga bezihambisa ekhaya ziyasiza kakhulu ekhaya. That's why uthola ukuthi kwezinye indawo abantu abadepend kakhulu kugovernment abanandaba negovernment. Igovernment mina ngizokhuluma ngathi mhlawumbe ngiyatshwasa ngokobala kodwa isebenza kakhulu emashoneni kithi ngapha igovernment ayikho total abasebenzele ngaludo. Asikaze sibone ukuthi igovernment iyasebenza kithi ngapha esindebeleni. And futhi okunye ngifuna ukukubeka ubaba lo akazi noma useHarare noma ukuphi ungabheka ilizwe elinjenge-America. I-America liyakhiwa ngabantu abaningi abangasibo ma-American. So bona mabezofuna ukuthi iZimbabwe yakhiwe ngabantu baseZimbabwe ngoba bebophe imithetho evalela abantu abangaphandle ukuthi bazoyenza amabhizinisi, angiboni ukusebenza kunalo kwa
ya siyakuzwa kakhulu. Kodwa-ke esikukhangeleyo lapha kakhulu baba Dube ukuthi nxa lithenga impahla leyana liyihambise eZimbabwe ubaba umtashu lapho uthi ubulalani yamakampani eZimbabwe akuhambi njalo yini?
Akukho njalo, abalungisa izinto zabo eZimbabwe. That's why ngithe ekuqaleni mina imithetho yabo yiyo exotsha ama-companies afanele ayiwo ukuthi asebenze eZimbabwe, akhande zonke ama-furnitures, akhande nama-cooking oil la akhuluma ngawo. Okwamanje angeke uze uyithole impuphu eZimbabwe, impuphu yakhona ma uyithole iyadura, kodwa thina ma sithenga ngapha sithenga ngentengo e-reasonable.
Siyakuzwa kakhulu. So he's saying that you know, once Zimbabwe is buy anything they take it home and it helps a lot, you know. Because most of the items back home are too expensive.
Yeah, let's quickly maybe bring in Mr. Tawanda. Mr. Tawanda, your response. You heard what people are saying. Yes, you can go ahead.
My response.
Yes, we can hear you. You can go ahead.
Right. My response is cross-border trading is a critical component in the economic activity of the region.
Mr. Tawanda, I want you to please stay on the line. We'll be back with you. We just want to take a quick break. And also, Mr. Dube and Mr. Mutashu, please do stay on the line. We have a caller.
Yes, Mr. Mahlobo, can you stay on the line too? We'll get back to you soon.
And our radio listeners, unfortunately, it ends here. But the good news is we are streaming live. So go to www.voazimbabwe.com and press on live talk. This is Blessing Zulu.
And I'm Kip Stuwe saying stay tuned.